ndini tanonoka wande ndichiti eino imisoro yenhau dzedu dzanhasi china gumi guru 192017 vanotengesa mumigwagwa kumasvingo vochema-chema zvichitevera kudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa kumasvingo izvo zviri kuitika mumaguta akawanda munyika yose. Kanzuru yeguta reHarare yoronga kubisa mitero inoiswa pazvikwereti zvinenge zviine vagari mubhajeti ravo ra2018. Mamwe madzishe namasabhuku okumasvingo ochema-chema nokupindira kuri kuitwa nevematongerwo enyika zvikuru vezanupf muchirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota. Bato remdc rinotungamirwa navamogeni tsvangirai roshishikana nezviri kuitwa nenhengo dzezanupf idzo dzinonzi dziri kumanikidza vanhu kumaruwa kuti vavaratidze masilip anoratidza kuti vanyoresa kuti vachazovhota musarudzo dzegore rinouya. Makakatanwa ari muzanupf owedzera kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyika sezvo vakuru vakuru mubato iri vari kupedzera nguva yehurumende mukurwisana kuti vachengetedze zvinzvimbo zvavo. Mutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanosarudzwa kuti vamirire mubatanidzo wemapato ari mukode musarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi vanorarama nokutengesa mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.